chirongwa chaparwa nasi na president. Chirongwa chakanakisa zvikuru uyezve chirongwa chinotambirwa nevarimi nemaoko mawiri nokuti tirikutarisa isu kuti marimiro anga achiitwa nevarimi anga achigozha zvikurusa nokuti varimi wanga vasingakwanisi kuwana mukana wekuti wange vachiwana kumari kumabhanga zvichireva kuti varimi wanga vasina iye inonzi security kana chibatiso chekuti vange vachiti vemabhengi vanogona kubatawo vachizokwanisa kunge vachivapawo mari ichizobhadharwawo nekuwirirana kwavanenge vaita.
Munoona here vemabhanga vachitambirana nemagwaro aya mukukweretesana dzimari nevarimi?
Vemabhanga kuda vakakwanisawo kuchitambira chirongwa ichi zvakanyanyisa kuitira kuti varimi tinge tichibatsirikana nokuti zvinhu zvanga zvichinetsa varimi kuti mari vanoiwanawo kupi. Tine mapurazani madhamu, tine mapurazani ane migodhi yakawandisa wanga vasina zvekudiridzisa asi nechirongwa ichi tichaona isusu kuti aiwa chirongwa chichabatsira varimi.
Zvino murimi wanhasi ari kuzvinzwisisa here zvokukwereta achibhadhara zvokusadya mhonzi yembeu? Shoko ramungamupa nderekuti kudii?
Aiwa, tinoti isu kuvarimi mari idzi kana dzauya wedu wee ngadziende kubasa radzinenge dzatorerwa mari dzacho, nokuti vazhinji tichaita dambudziko rokuti mari ichasvika pasina mari wofunga iwe waakuda kuroora mukadzi mumwe, waakumbofunga zvekuda mota, waakumbofunga zvekuda kuita zvinhu zvisinei nekurima kana zvavatorera mari. Zviri zvinhu zvatinge chiti kwete, izvi zvinounza urombo, zvinounza urombe. Saka ngatiti mari kana taitora chiti ndeye tractor, ngatiite zvetractor. Aiwa, tikadaro tinge tagonerawo nyika yedu, tinge takukwanisawo kurima, tichikwanisa kudyawo semhuri, tichikwanisawo kudya senyika nekutengeserawo dzimwe nyika dzichiraramawo kubva mumabasa edu.